zvino hatisati tasvika blessing ndakutaurira kuti kana takusvika tichakutaurirai maprimary election ndichavona kuti anoitwa rini but sokuziva kwangu maprimary election ndaatisati anoitwa after the referendum takupinda mumaelections
zvinokusiyai mine nguva here izvi nekuti tiri kuona kuti ivo vakomana vamakati vatsvage mari ava panenge pasina chatichabuda yekuita referendum yacho ko ikanonoka ii muchida kuti sarudzo dzikurumidze kuitwa musati maita maprimary vanhu vanozokwanisa kupinda munguva here
hainonoki ichagadzigwa mari ichavuya haimbokoni handaa kutaurirai kare chinza kuchida mari yekopak yeye tikati mari inouya inouya vakapiwa basa iro rokuita izvozvo vachagadzira mari yachona izvokuti hazvo delay kuita maprimary election haiwa iprovhinsi yedu iyo blessing haisiri yenyu iyo kana anybody ndeyedu isu tinoziva marongero edu
asi pane chiri kunetsa here pane zvinoda kugadziriswa here kuti vanhu vapinde mumaprimary ebato renyu
haiwa ko naiwe tinomanyireko kuita maprimary election hapana chatinofanira kumanyira ka tichaenda maprimary election takupromisai and ndiyo position yatakagara takatora toda kuti tigadzirie zvinhu zvedu zvakanaka kuitira kuti kana toenda kumaprimary election hakuzovi namashoko akawanda